vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vavhivhiti gwede vanoti kunyange hazvo vamunangagwa navachamisa vari pamusoro Dr Joyce Mujuru vePeople's Rainbow Coalition namuzvare Tokozani Kupe vemdct vane rutsigiro runokwanisa kusandura zvinobuda musarudzo vagwede vanoti ruzhinji rwevamwe vari kukwikwidza havazikanwi zvachose uye zvinonetsa kuti vanhu vavavhotere musarudzo vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vanoti vachamisa vane mukana mukuru wekukunda musarudzo iyi nekuti misangano yekutsvaga rutsigiro yavakaita kusvika pari zvino yaratidza kuti vari kufarirwa nevechidiki avo vakanyoresa kuvhota zvine mutsindo gore rino
takatarisa vachamisa munhu ari kukwanisa kunge achitaura nevanhu zvaari kutaura zvinenge zviri kufarirwa kunyanya nevechidiki vanava vakati wandei varegista pasarudzo iyi tikatarisawo vamunangagwa nyaya yekutoti ndo vari vatingati incumbent ndo vari kutonga inovapa kamukana kana kuti kaadvantage yekuti vanenge vachikwanisawo kunge vane maresources neexperienceo yavanayo yekuva munhu anga ari muhurumende kubva zimbabwe ichiwana kusvitonga kudzere
vagwede vanotiwo kunyange hazvo vamunangagwa vave hari yafens rofa munhuwo ane mukana wekukunda musarudzo nekuti ndivo vari panyanga pari zvino uye vanoshandisa mari nezvirongwa zvehurumende kutsvaga rutsigiro vanotiwo vamunangagwa vane rutsigiro rwemauto uye izvi zvinowedzera mukana wavo wekukunda musarudzo
mauto iwayo ari kumashure kwavo zvinopa kuti vamwani vava vachivavhotera nekutya kuti kana tikatadza kuvavhotera mauto anokwanisa kuita zvaakaita muna November zvakare kana nezvaakaita muna 2008
vagwede vanoti vamunangagwa semutungamiri wenyika vanoziva zvese zviri kuitika kuzek uye vanoona sekuti izvi zvinovapa mukana wekukunda asi vanoti kunze kwaizvozvo nyaya yavo yekudyidzana zvakanyanya nemasoja pamwe nekushanda nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe inokwanisa kuvakanganisa musarudzo
ruhunda yavo kubva panguva yatingati yakaita matambudziko eguku rahundi muna 1980 uko tinonzwa mazita avo achinge achiiswa pavamwano vanenge vane chokuita nenyaya iyoyo zvivanhu vazhinji vachiri kugunun'una kunzvimbo dzakadati kumatebhere nemidlands nekuda kwenyaya iyoyo vamwe vanogunun'una zvakare panyaya yezvakaitika muna 2008 panovezve panonzi iwo vamunangagwa vane chokuita naizvozvoizvo
vanotiwo bato ravamunangagwa rakapatsanuka zvakanyanya uye ivo vamunangagwa vakadzinga nhengo dzakawanda dzaitsigira vamugabe uye izvi zvinogona kuvakanganisawo musarudzo dzimwe nhengo idzi dzakatanga bato rinopikisa renational patriotic front iro rine nhengo dzakawanda dzakanyoresa kupinda musarudzo dzichiti dzichatsigira vachamisa musarudzo yemutungamiri wenyika vakuchera vanoti vachamisa vane dambudziko seravamunangagwa vakawedzera kuti masarudziro avakaita nhengo dzichamirira bato ravo akatsamwisa vakawanda mubato iri pamwe nemubatanidzwa wemdc alliance vanotiwo kunyange hazvo vachamisa vari kuratidza kuti vane rutsigiro rwakawanda vanofanira kuita semunhu ari kugadzirira kutonga nyika
zvimwe zvachona ndinofungidzira kuti dai vachitaura neavowo mataurero zvaizvo kukwanisa kubatsira uye ndinofungidzira kuti pari zvino zvanga zvakakoshawo kuti tinge tichivavaona vachitaurawo nehama neshamwari dzavo musadak nedzimwe nzvimbo dzakadaro asi tinoona kunge pasina zvakawanda zviri kuita ivo vachizotarisana kunge vachizotonga nyika saka ndinoona kunge ndo imwe weakness yavo yekuti havasi kukwanisa kukasika kuumba ukama nevamwe vakavakomberedza vamwe vatungamiri vakavakomberedza kuti zvizovaitira nyore kuri kuti vatora simba rekutonga
vakuchera vanoti zviri pachena kuti vachamisana vamunangagwa vacharasikirwa nevavhoti nekuda kwevanhu vavakadzinga mumapato avo kusanganisira mai mujuru namai kupe
mai mujuru namai tokozani kupe vanhu vanokwanisa kunge vachitora mavhoti kubva kuzanu pf nekumdc kwavakabva
vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rezimbabwe democracy institute vavekezela gumbo vanoti vanobvumirana nemaonero aya
chekuti vavakwadza nezvakuti aripo papa tikwezipo dhisiringi rachiyeni akadziiswa akadzingwa muzanu pf then tina kupe akadzingwawo vakati tuavo vane hatrek munhu ane hatrek most case anenge iri gaming opposite so at the end usi kuti pane vanhu 4 varipo papa vari makandidati vari kutokondesta chaivo chaivo but the problem is that ava tuva because the rest I don't see them as the serious vanhu vana madhuku avo havasiriasi
vagumbo vanotise maonero avo mamwe mapato aya ane chinangwa chekuvhiringa vamwe musarudzo sezvo asina mukana wekukunda asi mukuru werimwe bato rinopikisa uye risina kupinda musarudzo idzi Dr. Uraya Izembe vanoti vanhu vemuZimbabwe havasi kuzobatwa kumeso nenzira iyi vati vanhu vemuZimbabwe vanotoziva wavanoda pavanhu makumi maviri nevatatu ava vamwe vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ndava Love Momaduku veNational Constitutional Assembly vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance Dr. Noah Ngoni Manyika veBuild Alliance Zimbabwe vangosana moyo veAlliance for the People's Agenda vaElton Mangoma veCoalition of Democrats nevamwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.